Vashara pautaro wekugwaro iri iro ravari kudaidza kuti sustainable and modernization agenda for real transformation kana kuti smart vachamisa vatu veruzhinji vacharohwa nembovha yemufaro munyika kana veruzhinji vakavavhotera kuve mutungamiriri wenyika mutarudzo dzegore rino vachamisa vati wogwaro ravo resmart rine mhinduro dzose dzinodikanwa mukugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekudyidzana nedzimwe nyika vakati kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika hurumende yavo ichatsvaga ushamwari nenyika dzakabudirira uye vachaita zvose zvinodiwa kuti upfumi hwenyika husimukire zvavati zvinozobatsira mukusimudzirwa kweupenyu hweveruzhinji munyika
tikava netsinga dzenyika dzakanaka tsinga dzemagesi tsinga dzemvura tsinga dzokufambisa tsinga dzinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka zvinhu zvese zvinotitira zvakanaka. So what are the lines of civilization in terms of construction? We have the lines of power, majesty, namely, we will see what we are talking about. So we have developed what are called infrastructure roadmaps for water, infrastructure roadmaps for ICT, infrastructure roadmaps for communication, Makoni, infrastructure roadmaps for Maros. Chakwa ni Maros, because the road is not Bakano, Chihundu, Kena, Bentley, you know, same one. Not dualization. The end is going to be a motorway in a fourth major way. Fourth, it is Joker. First, dualization. For all of you. Dualization, you can't get a Masita road. And then you can't get a Nema outdoor, Chesuna Nanyanga, Wakita Ma Airport, Wakita Ma Banana, which you are going to transport as a result. You have my fingers, quick, quick. So, I don't know what I'm chop, chop. That's all I am at airport. You don't need to bring stuff to Arai. Let me have an airport in Murewa. And when I say to someone, I will just go to the airport, visit from Baba Munafam. It's a bridge. Smith and Arima airport is a Muma farm, a Mapomisha farmer. So if Smith, no matter what you want to do, if Smith is cheating, why can't we cheat it?
Vacharo pakuparurwa kwegwaro iri vaimbova gurukota rezvemari uye vari mumwe wevatungamiriri veMDC Alliance vatendai biti vati kana vakasarudzwa kuti vatungamire nyika seMDC Alliance vachaita kuti vakatora minda vapihwe magwaro anoratidza kuti ndivo varidzi veminda kana kuti matitle deeds pamwe nekuri pavakatorerwa minda vachabva pandire kuve nerusarura ganda panyaya yekuti anowana munda munyika ndiani vatiwo vachatsvaga kuti Zimbabwe ikanzurirwe zvikwereti zvayo kumasangano ekunze anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank.
Toda kuzvo zvikwereti zviri kukweretwa nevavava zvakakweretwa here pamutemo weZimbabwe and tine mutemo muviri unoita gavhe nyaya dzezvikwereti. Number one, in constitution, not square the case that are queried for parliament. Square the case that parliament. That is not of parliament. I think to query the Nika. Number two, and it's Rufana Kuishwa, Nemsemono's Public Debt Management Act, was the Public Debt Management Act compliant with. So if a debt does not follow the law, it's obvious debt, Urumende Yavata Misa, Iba Dare Spirit, you see Naba, Queen of Parliament. Chechitatu, zvamiro tine three middle income, makanzorema kuna three middle, but we are in fact a low income. So we are going to condemn Zimbabwe's low income status, because that low income status, in order to cause there, it allows us to qualify for certain programs. That program is called the Multilateral Debt Relief Initiative, Yakatanga New World Day, Mugura 2004. So we are going to implement a program of debt clearing under the Multilateral Debt Relief Initiative. Program ya Multilateral Debt Relief Initiative. Yakasiyana nezvakabvirwa neZanu PF. Zanu PF ida kukwereta mari, Zanu wants to borrow money in the Lima Plan from creditor X to pay creditor B, the World Bank, the Paris Club of Debtors. We are saying Zimbabwe ina capacity to kukwereta. We want a program in order that our good sound management square is okanzirwa, square is okokirwa. That is our point of difference ne Zanu PF. Those are the
vachamisa vatiwo kana vakapinda panyanga mwedzi unouya vachave nemakurukota ehurumende asingadarike 15 vachi zvakakosha kugadzirisa migwagwa iri munyika kuwanisa veruzhinji mabasa pamwe nekurwisana neuori.
Nyaya yokuda kunokora iyi hakuna kuti ndinozovabiti ndiri mukurungura hakuna izvozvo ukurungwa hwo hakuna nomorepa pakuba So we will deal with that. We are also going to rename the province. We are going to rename the province subject to your concurrence with the people of Zimbabwe. We believe that we can't be called Makedele, Mashonale, Manikale. We are tribalizing ourselves and we are taking out of this. This is Zimbabwe, and Zimbabwe is going to have various figures.
Zvimwe zviri mugwaro raparurwa neMDC Alliance iri zvinobatawo nyaya dzokutevedzwa kwemutemo munyika, utungamiri hwakatwasuka, kuwanisa madzimai pamwe neveruzhinji mikana yakaenzana, uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vati gwaro raparurwa neMDC Alliance nhasi riri kutaura neveruzhinji pamatambudziko avakatarisana nawo munyika pari zvino.
Pane zvandanzwa handisati hangu ndanatso verenga document izvi, asi zvendingangotaura ndezvekuti zvavari kutaura zvinhu zvinodiwa nevanhu. Kana vachitaura kuti tichagadzira migwagwa, kana vachitaura sezvavataura kuti tichagadzira nyaya dzemagezi, tichagadzira nyaya dzezvipatara nenyaya dzokugara kwevanhu kuti vanhu vagare zvakanaka kumaruwa, idzodzo nyaya dzakakosha. Nokuti chimwe chatisina muno munyika inyaya yeRural Development Program, and iyoyo programu yakakosha. Ndo inozobetsera zvekuti vanhu vose vapinde even munyaya dzematongerwo enyika vari vanhu vanoziva kuti zvakamira sei. Nokuti zvimwe zvaita kuti vanhu varambe vakatsikirigwa inyaya yeurombo nokusaririra.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vati vanoona sekuti pane kusawirirana pane zviri kutaurwa navachamisa navabiti, sezvo vabiti vachiti Zimbabwe inyika ine varombo vakawanda, asi nekune rumwe rutivi vachamisa vachiti Zimbabwe ine upfumi hwakawanda asi chanetsa utongi hweZANU PF hwavanoti hwakaondomora zvinhu zvakawanda munyika.
Rinenge rakanaka nokuti rakanangana nokusimudzira upfumi hwevanhu, rakanangana nehomwe dzevanhu. Ndaona hangu kuti panga paita kunenge kupokana, nokuti vabiti vanga vachitiwo zvakakosha kuti tinge tiri pa epic status kuti tiapply kuti tiri nyika yevanhu vane urombo, nokuti zvine kuita nechikwereti. Nokuti mukati mumuri varombo, zvikwereti zvese $11 billion ziya inonziyo ndechikwereti inodi inobviswa. Asi president vanga vachiti aiwa isusu hatisi nyika ine varombo nokuti tinei tine zvichira zvakawanda. Saka zvinenge panoda kugadzirwa kupavo, asi ndoona sokuti mitemo yavo inofambira nezveupfumi inenge yakati nakei, nokuti vanga vachinyatsotsanangura panika nyaya dzeminda kuti matitle deeds akakosha nokuti anosimudzira murimi.
Kuparurwa kwegwaro iri kwaitwa panguva iyo veZBC vanga vachiburitsa pachivhitivhiti zvose zvanga zvichiitika panguva iyoyo. MDC Alliance inowanzonyunyuta neZBC iyo yainoti inoda kupakurira veruzhinji zvinoitika kuZANU PF chete. Mutungamiriri weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe Vatabani Moyo vanoti ZBC inofanira kugara ichiita zvakadai nguva dzose, vachitiwo mutemo unoona nezvesarudzo unosungira ZBC nemamwe makambani enhau kuti apakurire veruzhinji zvinenge zvichiitwa nemapato ose, kwete kuburitsa nhau dzakarerekera kudivi rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.